mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri usuwe muvhuro mbudzi 18 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Makwirire ari kuita mafuta nguva nenguva semakwirire azvaita izvozvi. Titora nemafuta edizel anoshandiswa nemota dzeruzhinji kana tukutakura vanhu. Makwirire anenge aita mafuta anenge achiratidza kuti nguva nenguva ari kupa kuti munhu ane basa rekutakura vanhu anga achibuda mubhizinesi irori.
Kutanga nhasi muvhuro, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakwidzwa mutengo uye mafuta ekufambisa dzimotikari zvekare.
Vanogona havo kufamba vachiinda ikoko vachinotaridza vanhu kuti Zimbabwe yamira yakati yakati, asi vanhu vacho vane mari pavanozouya kuZimbabwe, pavanondopinda muZimbabwe kudai vanondoona kuti zviya zviri kutaurwa Zimbabwe is open for business, aiwa handizvo. Kune corruption yakanyanyisa muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti nzendo dzemutungamiriri wenyika dziri kutadza kupindudza nyaya dzezveupfumi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvekare kutanga nhasi. Mashoko aburitswa neboka reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA anoti mafuta edzimotikari akwira kubva pamadhora emunyika 10.9 ane masendi 53 kuenda pamadhora 10.9 ane masendi 44 parita. Peturu yakwirawo kubva pamadhora 10.6 ane masendi 44 kuenda pamadhora 10.9 ane masendi 4 parita. Hurumende inoti iri kukwidza mafuta svondo roga roga senzira yekuti mutengo urambe uchifambirana nedhora rekuAmerica. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwisa Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti sezvavagara vachitaura kukwidzwa kwemafuta svondo roga roga kuri kuomesera veruzhinji vanofamba nemichovha pamwe chete nevaridzi vemichovha nemabhazi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMuza pamusoro penyaya iyi.
Makwirire ari kuita mafuta nguva nenguva semakwirire azvaita izvozvi. Titora nemafuta edizel anoshandiswa nemota dzeruzhinji kana tukutakura vanhu. Makwirire anenge aita mafuta anenge achiratidza kuti nguva nenguva ari kupa kuti munhu ane basa rekutakura vanhu anga achibuda mubhizinesi irori. Nekuti chiri kuitika ndechekuti panokwira mutengo iwoyu unenge uchitora mari yaanofanira kusara nayo yatoti profit yeye. Saka anopedzisira asisina chaanacho nguva nenguva. Vazhinji vari kupaka motikari dzavo, vazhinji vava kutsvagawo mamwe mabasa ekudziitisa, vazhinji zvaananiwo nekuti Zupco yakati yaakuda makombi nedzimwe mhando dzemota dzese dzinokwanisa kutakura vanhu dzingati masprinda, maswaraji, vaakuada kuti anga ari kwavo. Saka vamwewo vanoti nemaonero avo vanokwanisa kunge vakugadziswa mota dzavo idzodzo kana kuti vodziendeswawo kuZupco. Pane mukana wacho iwoyo wokuti kana zvarema kuti munhu anga achizviitira ega anenge akutonge avewo bandiko rekuenda kuZupco ikoko, zvinopa kuti asimba achirarama ari saopareta. Ndo mukana waatopo watatozoona kuti unenge wakazaruka zvokuti hapasina kuti unoremerwa wobva washaya zvokuita.
Asi imi wemabhazi munozokwanisawo here kuti pese pakwirira mafuta mutengo imi mokwidzawo mari dzinoripirwa nevanofamba?
Mukana iwowo hapana, nekuti vanhu vanofamba awa sekutaura kwandakamboita kuti hapana pavanokwanisa kuti svondo rega rega kana kuti mushure memavhiki mairi vanga vachionekwa vachikwidzirwa mari yavanohora, hapana mukana wakadaro. Saka hapana pekuti ukavakwidzira iwe vanokwanisa kuzenge vachibhadhara mari iyoyo, nekuti hapana kwavanoiwana. Saka unotongosimba uri pamari yavanga uri iyoyo kana kutodzikisa, zvichienderana nekuti vanhu vanenge vakuti pakuronga kwavo nzendo anenge akutoti akubatanidza kana kuri kubva kuchitungiza kuti ndikabva kuchitungiza ndichida chinhu mutauni ndobva ndaona kuti ndoda kutumira mbeu kumbare, akutongobatanidza rwendo rwo, haachakwanisa kuti oenda onotenga grocery mutauni odzoka kuchitungiza ozonotumira mbeu kumbare. Aiyo, akutobatanidza oronga nzendo chaidzo chaidzo dzine maturo. Saka zvaakupa kuti vanhu vari kufamba futi munzendo maya vakuenda vachiita chi, vakuenda vachiita vashoma. Uchizoona kuti nenguva dzedzedzi dzatoti maoff peak hours vanhu vanenge vakumanikidzirira kuti vanotodzikisa mitengo yavo, nekuti vanhu vanenge vasisi mumwe munzendo idzodzi. Uyezvewo nemabhazi ezupco anenge aripo achichajewo mutengo wakadi wakaderera. Saka kuti usare uchinge uri operator ari ega zvake nemakwiriro ari kuita fuel, unotoona kutoti hapana chaunenge uchachashanda.
Kukwira kuri kuita mutengo wemafuta uku kuri kuita here kuti anga achiwanikawo?
Handizvo. Saizvozvizvi vanhu varanga ribarira mhanya kutsvaga kuti ndipapi pacho chaipo paari kuwanika. Zvinodzoka zvoita sezvinonzi kana akuda kukwidzwa zvezvi, vanenge vainawo vachona waiwai vanoita kunge vanenge vano ruzivo rwokuti achakwira. Saka vanobva vaachengeta obva ashaika chaizvo, oona mandi yacho iye painosvika paipai anenge abvu. Saka zvinoratidza kuti vanenge vakatoachengeta kuti asvike pamukana uye wokukwira wainawo awakawana nemutengo wakaderera. Ubva wazoonochi muhoro wakati wandeiwo paanenge azokwira paipai.
Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwisa Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunhare muchitungwiza neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muDubai kumusangano wemazuva maviri weGlobal Business Forum Africa uyo uri kutanga nhasi. Musangano uyu unonzi unounza pamwe chete vedzihurumende dzemuAfrica neUnited Arab Emirates nevemabhizimusi vakasiyana-siyana mukutsvaga nzira dzekushanda pamwe chete mune zveupfumi nekutengeserana. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vanoti nzendo dzemutungamiriri wenyika dzawandisa, asi vanhu vemuZimbabwe hapana chavati vaona kubva munzendo idzi. Vanoti hurumende iri kutadza kumutsidzira zveupfumi nezvemabhizimisi, uye bhajeti regore rinoya rakakonzera kudonha kweuremu hwedhora reZimbabwe parakapuwa bhajeti iri svondo rapfuura.
Chandisina kunatsokufara nacho, ndikatanga chandisina kunatsokufara nacho ndeche kudavira kwakaita dhora reZimbabwe kubhajeti yakaitwa naminista, nokuti kudavira kwarakaita ikoko rakabva ratodonha kwatiri sanoita zvemabhizinesi. Tinobva taona kuti minduro yapiwa nemari yenyika ichidonha pamusoro pokuti kwire uremu hwayo, zvinoratidza kuti bhajeti iyi haina kunatsokumira zvakanaka. So ndo pasina kunatsondifadza ipapo. Tichitarisawo zvimwe, kwakaiswawo mari kueducation yakati wandei. Zvinhu zvakatinakei izvozvo sokunzwawo kwedu kuti kueducation kumaticha gore rinouya kuchazohaiwavo kuchazotorwawo maticha 5000 nyangwe ari mashoma awo, zvingava zvakatinakei. Asi ruzhinji rweZimbabwe handioni sokuti rune chitarisiro chokuti upenyu huchanaka. Kana takatarisa isu kuti zvinhu zvichadzaka here kumutengo uku, kana kuti mabasa acho akangonzi mabasa achavapo ari mangani, nokuti zvakaitwa naminista zvokuti makambani achahaya achapuwa mari yakati. Mari yacho yaanopuwa kuiverenga kwatakaiita inongova $25 pamunhu oga oga wavarenge vahaya. Asi mamiriro azvinoita apa ndokuti kuti iro bhizinesi rikwanise kuhaya munhu, zvinenge zvichitovano kuti bhizinesi racho ravana vanhu vanotenga. Saka ndiona sokuti zvakati cheyamei papapa, vanhu vanogotenga vanowanikwepi kuti mabhizinesi acho azokwanisa kuhaya vanhu mabasa ikoko saka ndione kushanda kwazvino munhu wo zvake wekuZimbabwe ndione kuti ungava netarisiro yekuti upenyu huchanaka nokuda kwebudget yaitwa iyi
mataura kuti kudaira kwakaita dhora reZimbabwe zvichitevera kuburiswa kuparurwa kwakati wabhajeti kuna kukufadzai chii chakaita kuti dhora reZimbabwe ridone pakataurwa bhajeti regore rinouya
chine chakanyanya kuita kuti ridone ndechokuti bhajeti yakaitora minista haina chivimbo chokuti ichavandudza upfumi hweZimbabwe saka dhora rinobva radavira nokusa simba robva radona kudona kunoita dhora ikoko kunoita kuti zvinhu zvomuzvitoro zvose muzvikwirevo nokuti zvinoteerawo kudi kudonha kune kwaita mari yenyika saka hapana chivimbo atingati makonsuma ayaya ndo vatengi vaya vaikonsuma confidence iyai chivimbo china vanhu vomuZimbabwe kuti bhajeti iyi ichawedzerawo upenyu hwedu isu magariro edu chakashayikwa nebhajeti iyoyi mari iriko inotaurwa kuti kuchakueducation kuchaenda mari yakati kwakati kuchaenda mari yakati yaiswa yakati kumabasa asi minista havana kutaura mabasa mangani avari kutarisira kuti achabvako achagadzirwa namakambani aya saka zvinhu zvinoita kuti isu vanoongorora zvemabhizinesi tione kuti marika yenyika ndo inoitirwa bhizinesi iyoyo zvino kana yakudonha uremu hwayo ichidavira kubhajeti zvinoreva kuti bhajeti iyi haina kumira zvakanaka i tinoona kuti ivo minista vakapawo kwai duty free yezvinhu zvakaita samawaini chaiyo ingavandudza upenyu hwemunhu hwomuZimbabwe nenzira ipi zvinhu chaizvaizvo zvinodiwa navamabhizinesi kuti vakwanise kugadzira zvinhu nokutendesera zvinhu hazvina kunge zvaiswa kuti zviite duty free vakabva vatoenda zvavo kuwaini kuda ivo ndivo vanokwanisa kuitenga waini yacho munhu wowo muZimbabwe haina zvaingamubatsira waini iyoyo
mataura zvekare pamusoro pekuti hurumende yakati kuvemabhizimisi nevamaindastry vanogona kuvapa mari zvichienderana nevanhu vavanenge vapinza basa munoona sekuti ichi chirongwa chino musoro here
ichi chirongwa chisina musoro kuti titaurirane chokwadi tibudirana pachena nokuti kuti munhu iye webhizinesi weindastry akwanise kupa munhu basa zvinenge zvichienderana nokuti kuna vanhu vari kuda here zvinhu zvaari kutengesa izvozvo saka tikatarisa ruzhinji rwavanhu vemuZimbabwe hahuna mari yokuti rwuinde kumabhizinesi iwayo rwuinde kumaindastry wayo kuti vandotenga kana vatenga wamabhizinesi akoti ndaakuda vanhu vakawana vanondishandira saka zvakati zveyame minista vaifanira kungevo vakaita yaidonzi yokustimulata economy vachibvira kuvanhu vacho vanotenga vangava vanovawedzera mari ndinoona kuti vakati ivo vachazochajwa taxi mabhonasi achanda akamira sei mari yakamira sei asi zviri kuitika ndezvokuti mari idzodzo dzavanoti dzakawedzerwa kumabhonasi asati achabatwa taxi nepei dzisati dzichabatwa taxi dzinotogara dzatotorwa kare nokupera kuri kuita zvinhu izvozvi kubva musi wakatodonha dhora reZimbabwe iwo zvinhu zvinei zvakatokwira zvaakutotora mari iyaya mabhonasi mari iya isati ichataxiwaiyai isati ichabhadhara mutero iyai ivo vanhu vacho vasati vatopiwa mari iyoyo saka mabhizinesi haazombokwani kuhaya vanhu kutora vanhu kureta mabasa nokuti kunei kusina vanhu vanenge vane mari yokunotenga zvinhu zvavo izvozvo saka zvinhu zvisina musoro izvi kuti tinatsokuzviongorora ndiona sokuti minista vari kushandisa uzivo hwavo hwomumabhuku kwete hwokuona chaiko chaiko kuti on the ground pavanhu vari kutambura chii
tava nemakore maviri iko zvino tichinzwa nyaya yekuti Zimbabwe is open for business tava nemakore maviri tichiona mutungamiriri wenyika vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachinosiyana madhiri zvamabhizimisi imi kana makatarisa pane mutsauko here wataona kwamakore maviri awa ekuti zvinhu zviri kuita nani munyaya dzemabhizimisi kana takatarisa madhiri anonzi asainiwa nokufamba kunoita mutungamiriri wenyika vachinotsvaka vanogona kuinvesta muZimbabwe
handivoni chati chanyanyo kuchinja pa vanogona havo kufamba vachiinda ikoko vachinotaridza vanhu kuti Zimbabwe yamira yakati yakati asi vanhu vacho vane mari pavanozouya kuZimbabwe sokuuya kwatakanzwa naambasada wokuamerica achiti 4,500 yavanhu vamabhizinesi vakabva kuamerica vachiuya kuZimbabwe kuzoongorora kuti ko hurumende zvayati Zimbabwe is open for business ndizvo here pavanondopinda muZimbabwe kudai vanondoona kuti zviya zviri kutaurwa Zimbabwe is open for business, aiwa handizvo. Kune corruption yakanyanyisa muZimbabwe.
Muzvinafundo, Elliot Masocha veDuvry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya inoti sangano reDoctors Without Borders riri kuyambira kuti kushaikwa kwemvura pamwe chete nekuoma kwakaita zvinhu munyika zviri kukonzera kunetseka kwakaipisisa kuvanhu vane chirwere cheshuga. Chronicle rinoti hurumende ine mabasa evadzidzisi anoita zviuru zvishanu, ichiti vanoda uye vane mapepa akakwana vanyorese pamahofisi ebazi reprimary and secondary education kwese kwese. NewZimbabwe.com ine nyaya yokuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, avo vakaratidzira pamutambo wenhabvu weMawarriors vachishora hurumende yavanoti iri kutadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Nguva dzese panguva inoyi tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi kune ivo vanotifambisira basa vaStudio 7, tichitenda nekutibatsira kwamunotiitira basa redu. Ini ndinoitwa Fugeti Gumbese, ndinoda kutaurawo panyaya zviri kuitikawo munyika medu, ndichitaurirawo kuti pane nyaya yekunzi hanzi yemopo iyi yenyu iya, makati hanzi mopo iyi yainzi hanzi yakasainwa napuresidenti wedu, haina ndione zviri zvinhu zvisvini. Tongoramba tichingombunyikidzwa, tichiramba tichimbunyikidzwa chingonzi tidei chete, tichingomanikidzwa kunzi tidei chete, pane zvinhu zviri kurwadza kudai. Saka zvongonzi hanzi zvoni zviripo izvozvo, ngatingoite izvozvo, nekuti iyoyoyi ndomopo yakanga ingoripo kanguva yana Smith iya. Isisi tongoramba tichingonzi aiwa zvangotaurwa izvozvo izvozvo, itoitai zviripo. Kusvika riniko tichitambura kudaro?
Studio 7 sinzi ndakatanga kurekoda marekodings angu ndichitumira ikokoko, musati mambondiisawo kana pastudio 7 invini one, ndoteerera mastudio 7 ese akawandisa, hapana ana one yamati bamondiisira kana. Ndikumbira kuti marekodings endaisa 2 years, ndikumbira kuti maplay, ndikumbira kuti ndizomhanzwa chokwadi yacho chimbosvika uvanhu vandiri kutaurira ivavavo. Ya, ndozvatinonya kukumbiriswa izvi.
Makadi vashamarari veStudio 7, mukomatano nokawande jonga kandimire sister Mavelasi, zviti makadini, ndadzokazve ndini maimade, ndangodzokawo hangu nekanyaya kangu kuti maprofita aya aimboti aingonyepedzera kuprofita achiti December paunozosvika tazoona nyika yeZimbabwe zvazodai zvikazodai, vatakutoona takutosvika muna December macho pasina kana chinenge chamboitika. Edwe, ndinokumbirisawo kuti maprofita aya musatinyeberawo please. Munoda kingaita here mbiri yokungoti tinoprofita zvinhu zvamoprofita zvacho zvisingazoitiki, tisingazozvioni? Nemuda kutifadza kungotifadza chete, kungoti tingofara kuti muprofita wazotaura. Chimwe zvechinhu chandoda kutaura ndechokuti vana mutodavo shuwa kutaura chokwadika, chimbotsvaka ivo vamwe vanhu kuzanuku vanogona kutaurawo zviri nani panana mutodavo. Ana mutodi vanongotaura zvakafanana kuti haungamboti uchizwa kuti vanhu havanoroya vose, wotora umwe wavo vavhunza kuti mashuwa makajeka here mwana wapanhingapo, munofunga kuti munhu iye anobvumere kuti takajeka? Haabvumi zvinhu kuti vanenge vachizwa kuti tinoroya tose. Saka vanhu vanodya vese havangambozofi vakati zanu yakashata kana kuti munotongosera ino muchida kutongoti titirwadziwe mwoyo. Uyezve ndichitaurira kuna purezidendi vedu vari mufundisi vedu vachamisa, kuti shuwa shuwa here moda kumirira here kuti tisvike futi muna 2023 tichitambura saizvozvi. Munoti kusiri kufande kupi nai president, kusiri kufande kupi ezvizvi hakuna madokta kuzvipatara, vanhu vari kungofa kana iri nzara inzara, mari yacho hakuna. Saka zvinobetserei president matiregerera manyanyisa kunyarara president? Mwana wenyu ndachema ini mai madi manyanya kunyarara president wangu shuwa matiregerera.
Hapana need yekuswera muiti kwazi izvezvi zvitaona kuti ruling party yatadza basa haikwanisi kutonga, sanga vataurira nemaopposition parties. Why? Because they won the elections. Let them rule the country. If they fail, let them step down. Let them get out of the offices. Vape mukana kuma opposition parties. Otherwise they can do better. Vadotaurana nani? Ngavashande mashandira vaifungidzira vanokwanisa kugadzirisa nyika iyoyo. If they fail, let them go out.
Makadini kuvashamarare vese vanoshanda mustudio 7. Makadini ko mese mese muri kumati yakasiyana siyana. Inonzi maitecha. Ndinotaura zvangu pamusaka penyika yedu isinamira zvakanaka. Ndinotaura zvangu ndiri kuno kumaikeni. Vedueka tatambura isu. Tatambura zvinhu zvinamira zvakanaka kwozuva riniko nai vedue. Tichingochema kudai. Takunzi mwana asingachema anofira mubereko. Kana tochema zve kunzi machemerei. Vedu enyaya madhokuta inotirwadza isusu. Inotirwadza. Ngavape madhokutazi mari. Iye zvino vari kuuya vachizorapiwa kuno vachitiza kunyika yavo vachisevadzinga vadzinga. Madhokuta vanoda kuti vanhu vararame sei, tiita sei. Vanhu veZimbabwe tatambura isu nenyika iyi. Dai Mwari vanzwa venyu chema kwevanhu vari mukati menyika ino. Munyika yeZimbabwe tanzwa nenhamo. Tambura kwega kwega, nyangwe tiri kuno hatina rugare. Takura asi kuti ugare kumusha kwacho hakugarikiki. Ai Mwari vabatsira vapindira shuwa mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Mangwanani mukoma Jonga akandimire nevamwe vese veStudio 7. Ndada kuti nditsigire zviri kutaurwa namukoma Mbofana. Ichokwadi chaicho chaicho chiri kutaurwa izvo. Hatifaniri kuti isusu tiri kutaura zvinhu zveAfrica. Totora Africa yachona tiende nayo kuDubai. Hazvibatsiri chinhu izvi. VekuDubai vacho ivavo ngavauye kuAfrica vazvionere pachavo. Ndo zvinofanira kuitwa. Ndo zviri pachena. Ndokuti titengese zvatinazvo zvacho izvozvo. Kwete zvavo zvavari kuita izvo. Zvekungokwira ndege mahara vachingoenda vachingotambisa mari zvina nebasa rese izvi. Vakatakura madelegations akawanda seizvozvo izvi. Hazvitibatsiri chinhu muZimbabwe. Ndatenda.
Vashamarari vedu weStudio 7, uwandu hwenyu makadii zvenyu. Aiwa ini ndinofara, ndinoitwawo chuma ndiri paEastern Cape muSouth Africa. Ndine chikumbiro chakaita sekudai kwamuri vashamarari wedu. Hamukwanisiwo here kutibvunzirawo kuvamwe vevakuru vemuhurumende yeZANU-PF kuti corruption yavari kurwisa ndeipi, tichitarisa maererano nemari akabva kubuda, mabanknotes nemacoins akabuda achizowanikwa mumaoko ewanhu in bulk, ivo vachitiwo vari kurwisa corruption. Hawakwanisiwo here kutiisira pachena kuti icorruption ipi imwe yavangagone kurwisa? Ingakunda zvatiri kuona. Hapana chatiri kuona chakajeka chavari kuita. Pochiita mauto, nyaya yemauto pana 2017. Mauto akatiwo arida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza President Robert Mugabe. Wakavabvisa here kana kuti vachiripo? Pakuona kwavo wakazvimirira semauto, hakunawo here vamwe vanokwanisa kubvunzwa kumauto ikoko vataurirwe kumauto kuti panzikwe kuti matsotsi aya akabviswa here kana kuti haana?
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Ipfungwa dzavo dzisina chokuita neStudio 7. Titumirei mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi tapota musatuka vamwe uye mutaure zvinonzwi kwa. Direct from Washington, the voice of America. Ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika. Epanhau reAmerican Journal of Industrial Medicine rinoti vana makumi matatu nevatatu vanokuvara zuva nezuva vachishanda pamapurazi muAmerica. Kuchinzi zvekare bazi rezvekurima rine vana vazhinji vanofa pabasa kupfuura mamwe mapazi ese. Gwaro iri rinoti America inoshandisavo vana vechidiki ichivaitisa mabasa akasiyana-siyana sezvinoitwa nedzimwe nyika. Umwe wevakuru vebato rinopikisa muBritain reLabour Party anoti zvimwe zvakawanikwa muongororo yekuti Russia yakapindura here mune zvematongerwo enyika muBritain zvinokonzera kutyira kuti sarudzo dzichaitwa muBritain mwedzi unouya dzicharatidza chokwadi chezvasarudzwa nevanhu here. Ongororo yakaitwa nenhengo dzeparamende dzemapato ezvematongerwo enyika muBritain yakawana kuti Russia yakapindura musarudzo yemuna 2016 yekuti Britain ibude kana kuti irambe iri muEuropean Union. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi paramende yeAmerica inotangidza svondo rechipiri rekunzwa vafakazi vakasiyana-siyana pamusoro pemhosva iri kupomerwa mutungamiriri wenyika vaDonald Trump. Svondo rino rine vafakazi vakuru vanenge vachibvunzwa pamusoro penyaya yekuti vaTrump vakamanikidza here mutungamiriri weUkraine kuti aongorore vaJoe Biden nemwanakomana wavo kuti zvigobatsira vaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa gore rinouya. Vafakazi vanopfuura vasere vanotarisirwa kupa uchapupu pachena nepaterevhizheni svondo rino. Mufakazi akamirirwa nevazhinji mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland, avo vanonzi vakambotaura zvemanyepo mushure mokuitiswa mhiko yekutaura chokwadi. VaSondland vachapa uchapupu nemusi wechitatu uye vanhu vakamirira kuona kuti vachaita sei sezvo vari parumana nzombe zvichitevera chokwadi chakazobuda pachena mushure mekupa uchapupu hwavo uhwo hwakazoonekwa kuti hwange husina chokwadi mukati. Vanoongorora zvematongero enyika nezvemutemo vanoti pari zvino nyaya iyi iri kufamba yakatarisa kusina kunakira vaTrump zvekuti inogona kuvavhiringa. Chikomana chine mukurumbira kwazvo bazuka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakwidza zvekare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari kutangidza nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti nzendo dzemutungamiriri wenyika dziri kutadza kupindudza nyaya dzezveupfumi munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.